mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 11 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi maviri 320.
Tiri kutoratidza kuti idambudziko guru nekuti tracing system yedu haitomboshanda kuZimbabwe. Vangadi vakapinda nepaya vachibva kuChina, vachibva kupi kwakasiyana siyana. Zvinhu zvacho zvakatooma. Ndiri kuona kuti zvinotoratidza kuti panenge paine yatingati problem hombe chaiyo chaiyo.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoyambira kuti hurumende inogona kuve nezvairi kukanganisa mukuedza kwayo kudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Indeed, both claims of a military coup and the National Transitional Authority in the making amount to mere agenda setting by merchants of discord amongst our people with the support of their foreign handlers. They are completely unfounded. For the avoidance of doubt, there's no coup in the making.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika rinoramba kuti pane vari kuda kupidigura hurumende nechisimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nechitatu manheru kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakange vasvika pamazana matatu nemakumi maviri 320. Vapona kubva muchirwere ichi vave makumi mana nevapfumbamwe 49 uye vafa vachiri vana. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vatanhatu vakabva kuSouth Africa vaine chirwere ichi pavanhu chiuru nezana nemakumi manomwe nevana 1174 vakaongororwa nezuro kukare. Vanhu vanosvika zviuru makumi mashanu nezvishanu nemazana manomwe nemapfumbamwe 55,709 vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika yose kusvika pari zvino. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana maviri 7.2 million vabatwa nechirwere ichi. Vafa vadarika zviuru mazana mana negumi nezviviri 412,000. Imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Matthew Nyashanu vanoti kuramba huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe huchikwira mucherechedzo wekuti pane zvinogona kunge zviri kukanganiswa nehurumende mukuedza kwayo kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuwanda kuri kuita vanhu vachibatwa nechirwere checovid zviri kuratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvatisiri kuita isusu sehurumende, kana kuti zvisiri kuitwa nehurumende yedu pamusoro pekunge vachiita yatingati managing public health protocols for people vane mainfections. Iye zvino tinogona kutozoona kuti zviri kuitika izvi is just a tip of the iceberg. Kunotori nezvinhu zvakawanda, kana kuti vanhu vakawanda vakatobatwa nechirwere ichi. Saka iri kutoratidza kuti idambudziko guru nekuti tracing system yedu haitomboshanda kuZimbabwe. Vangani vakapinda nepaya vachibva kuChina, vachibva kupi kwakasiyana siyana. Zvinhu zvacho zvakatooma. Ndiri kuona kuti zvinotoratidza kuti panenge paine yatingati problem hombe chaiyo chaiyo.
Tiri kunzwa kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi ndehwevanhu vari kubva kunze kuSouth Africa, zvikuru vari mumaquarantine center. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Ndo zvandinogara ndichitaura vakandimire patinotaura paredio panapa. ndichiti inini kana vanhu vachisvika muZimbabwe vakangotorwa vakambonyikidzwa vese voendiwa navo kuquarantine center, hapana wavari kuziva kuti ane chirwere ndeupi. Kana paine vaviri vane chirwere, ivo vombunyikidza vanhu vanodarika mazana maviri, kutaura kuti panozopera kana kuti 7 days, 14 days, vanhu vese ava vanenge vatapurirana zvirwere zvecovid kana iripo. Kwete only covid, nemamwe watinoti mainfectious disease, nekuti magariro anenge akaita vanhu kumaquarantine kembe avo ayaya, asina mvura, asina kudya kwakanaka, uyezve vamwe vanhu vanenge vatouya vaine machronic condition avainavo. Saka hatingati vanhu ava vese vari kupinda muquarantine center vari kupinda vaine zvirwere.
Pane vamwe vari kuti kuderera kwehuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi munyika mucherechedzo wekuti danho rakatorwa nehurumende rekukasika kuita lockdown kana kurambidza vanhu kufamba-famba riri kusevenza. Imi munoonawo sei, Dr. Nyashanga?
Inini ndichitarisa kwatinoti kusimba kwehealth system kana kuti strength of the health system yemuZimbabwe, nesurveillance system yavo kana kuti matarisiro avanoita zvirwere nekuongorora kuti vanhu havasi kutapurirana zvirwere here, ndinoona kuti health system yedu kana kuti bazi reutano hwedu harina simba, kana kuti ndiyo yatinoti weak health system. Saka vanhu vatiri kuudzwa vafuo vari kunzi vakangofa havachiita ava hachisi chokwadi. It's an underestimation. Mupublic health kune yatinoti maexcess death, kozouya unrecorded death anogona kunge achingoitika kwemunhu akangodarika nepaairport paya akasangana nemunhu ane covid ozonofira aakwamurehwa haana kutestwa. Saka isusu tinoona kungoti it's a tip of the iceberg and the low numbers it's kana kuti manhamba mashomu ari kukuratidza ari pasawa kuratidza kusasimba kwehealth system yedu kana kuti bazi reutano hwedu hauna kusimba. Saka zvatiri kutaurirana izvi anogona kunge ari manyepo vanhu vachifa zuva nezuva. Tinogara tichitaura kuti kana tichiita zvinhu zveutano hwevanhu yatinoti public health inosanganisa macommunity, inenge ichifanira kunge ine yatinoti surveillance system yakasimba nemaprotocols anoteverwa. Atinoona kuti hamo mubazi reutano wemuZimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Matthew Nyashanu vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuBritain. Rinoona nezvomukati menyika vakazembe kazembe vakaramba nezuro kuti pane vanhu vari kuda kupidigura hurumende nechisimba. Vakazembe vakatora mukana uyu kuyambira vaimbi vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vasevia Kasukuwere avo vari muhupoteri pamwe nemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala kuti vasafambe vachitaura mashoko enhema. Vakazembe vakatiwo pane hurumende dzekunze dziri kukonzera kusagadzikana munyika. Vasikala vati vachapindura mashoko aya nhasi asi hatina kukwanisa kubata vakasukuwere panhare mbozha yavo. Ngatinzwei vakazembe vachitaura kuvatori venhau mumashoko atabvumidzwa kushandisa nebazi rezvokubudiswa kwemashoko.
The government of the Republic of Zimbabwe has noted with grave concern a recent upsurge in rumors suggesting an imminent military coup d'etat in the country. Government would therefore like to unequivocally debunk and dismiss these rumors with the contempt they deserve. This is in a bid to taint the image of His Excellency the President, to undermine the legitimacy of government, and to render the country ungovernable. For the avoidance of doubt, there's no coup in the making. Nor is there any form of transitional authority or inclusive government that is contemplated by the new dispensation.
Hurumende iri kunzwa kuti pane vari kufamba vachitaura manyepo vachitiwo pane mauto ari kuda kupidigura hurumende. Ichi hachisi chokwadi. Vanhu vari kufamba vachidai vari kuda kuti munyika musagadzikane. Ose aya manyepo izvi hazvisi kuitika. Tinozivawo kuti vanhu ava vari kushandawo nevamwe vanhu vekunze.
Gurukota rinoona nezvomukati menyika vakazembe kazembe vachitaura nevatori venhau muHarare. vachitauravo kumuzinda webato ravo pamusangano wePolitbureau. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati pane vanhu vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika nekusvibisa zita renyika uye kukanganisa upfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoey Mabenge.
Hakuna utsi husina kamoto. Mikwimba yavarume vakamirira National Security Council havangangosangani, umwe wavo achiverenga gwaro rekuramba kuti ndozviri kuda kuitika, kuti panganzi paroda kubvutwa simba namasimba.
Asi zvingakatyamadza vanhu here zvekuti paroda kuitika zvinhu zvakadai muZimbabwe vaMabenge?
Asi zvamungaziva vaZulu ndezvekuti zvikaerera zvamboitika kunyika zhinji kunotorwa masimba namasimba pachishandiswa mauto sezvakaitwa muno. Zvikaerera zvamboitika nyika haigadzikani kusvikira zvaitika pada kaviri kana katatu. Zvinogona kuitika nemitoo yakatisiyanei. Asi handifungi kuti varume ava vangangogara kugara kutaura nenhau isipo. Zvinoratidza kuti kamoto kamberevere, pane zvingangozoitika mberi. Saka magariro nematauriro avo, izvi zvinhu zvatinoziva zvakamboitika kumasure. Vanenge vachigara vachizeya vachibva vataura kuratidza kuti vanenge vachida kuramba kuti kune zvinhu zvakadaro zviri kuitika here, kuitira kuti nyika isabatwe nekutya, nyika isabatwe nekuvhunduka. Ivo mukati memoyo yavo, ivo mukati mekugarisana kwavo, ivo mukati mekutonga nyika, vanenge vachiziva zviri kuitika. Hakuna hako angada kuti kuitike yatingati imwe kuu. Asi samataurwo azviri kuita, tinongomira tichiona kuti chii chichaitika mberi. Pada pamwe ndiyo inotaurwa navakuru yekuti chakatanga ndo chakachenjedza. Pada vaona zvisati zvaitika, tozongoona kuti mberi chii chingaitika.
Totarisawo mashoko akataurwa navaMnangagwa. Munoaonawo sei vaMabenge vachitiwo pane vanhu vari kuda kuvhiringidza nyaya dzeupfumi nekukonzerawo kusagadzikana?
Mashoko ataurwa haasi mashoko matsva. Angaita hawo mashoko matsva kana achinga akatariswa akaenzaniswa nemashoko ekunzi pane varuda kuita zvekubvuta masimba. Otherwise tikange takazvitarisa mashoko aya haasi mashoko matsva zvachose. Mashoko atagara tichingonzwa vaMnangagwa vachingotaura. Chikuru chatingatotaura ndechekuti zvinhu ngazvigadziriswe munyika. Hakuna munhu wemuno munyika anganzi anovenga nyika yake. Vanhu vazhinji vemuno muZimbabwe tinoda nyika yedu zvakadzama. Tinoda nyika yedu, tine rudo nenyika yedu. Dai pangoitwa kuti nyika itongwe zvakanaka, yatongwa zvakanaka, vanhu vese vachipiwa mikana yakaenzana, vanhu vese vachingunzi kana pane zvinenge zvichiitwa zvinoitwa zvisingatarisi kuti wabuda mbamani, nyika inofamba mberi mune zvakanaka. Vanhu vanoda nyika yavo. Hakuna munhu unongomuka wongonzi uyu haachadi nyika yake zvekuti angatonzi aakuda kuita zvinhu zvekuti zveupfumi hwenyika zvisafambe zvakanaka. Aiwa,
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoey Mabenge vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Mudaily News nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoyambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti mamiriro akaita zvematongero enyika nezveupfumi akaipa zvekuti zvinogona kukonzera mhirizhonga munyika, vachiti chave kudiwa kuita hurukuro navese kusanganisira mapato anopikisa nemasangano anomirira vanhu akazvimirira. MuHerald, vakuru vemapazi ekudzivirirwa kwenyika vanoramba zvavanoti makuhwa asina chokwadi ekuti pane vari kuronga kuzvidhigura hurumende yavaMnangagwa nechisimba. Newsday, sangano reUnited Nations rinoyambira hurumende yeZimbabwe kuti imise zvokupambwa nekutochwa kwevanhu munyika, pamwe chete nokurega kurambidza vanhu vanoda kuratidzira. Kuronika orinoti wanukumine mumwe wakatiza kubamu nzimbo dirimu blawayo dino chengetirwa wadzoka munyika wachiongoro wakanawaine coronavirus kana kuti quarantine centers. Zimlive.com inenyaya pamsoro pe kudzingwa nezanu PF kwamumiriri wechibi South mparamende Vakila Zivu vachipomerwa mhosva yekutaura zvinhu zvisingaenderani nebato rezanu PF. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisei pa studio apo kuno kuzimzim. Hey, takuara nzara namo nekugara mumba lockdown izvi zvakaoma pasei pa America.
Makadini vashamarari vose pa studio 7 tanga kuno kutanga kusvika pano kupedzisira. Ndinotenda nebasa renyu remunoita rekutipa nhau dziri kuitika mukati menyika. Inini ndinoitwa mabasa Lamini, ndiri kuno kuPotchefstroom Northwest. Zviri kuitika mukati menyika yedu zvinopisa urombo, zvinopisa tsitsi. Vanhu vari kupambwa, vanhu vari kupondwa, vanhu vari kushungurudzwa. Tichisungurudzwa tiri mukati menyika yedu, tichishungurudzwa neumwe munhu mutema akafanana newe. Ndinonzwa vakuru venyika vanogara vachitaura nenyaya yehondo. Hondo vakanatsa vakarwa vachidzinga muvengi mupambe pfumi. Asi pari zvinezvi hatisi kuziva kuti chii chiri kunetsa because tese tiri vanhu vatema. Zvinorwadza hama dzangu zvinoitika mukati menyika yeZimbabwe. Dai tagona kusunungurwa kubva kune mapambe ava vakuru ava. Chokwadi vashungurudza mhuri yeZimbabwe. Ndatenda.
Pa Studio 7 makadi zvenyu muri kumhoriswa naSipambi pa South Africa pa Gauteng. Ini ndinongori zvangu neshoko rimwe chete randinongoda kundingotaura pamusoro pehurumende yedu. Chuwa mungandiudzawo here kuti vanhu vanogariswa muquarantine for more than 20. Izvo chinangwa chavo chavanoda kuita ipapa ndechekuti vanhu vese vari kubva kudiaspora ivo vanongofungidzira kuti kana tikavati vabhadhare $665 apa tawana mari, nekuti iyo yahurumende pachayo hurumende yedu yava stranded kuti iwane forex. Ndosaka muchiona ichiti ikatesta vanhu vashoma-shoma yoramba vamwe varimo mumakwarantaini inenge ichida kuvarwadzisa kuti vabudise mari. Saka handine urombo nehurumende yakaita seiyi. Dai yaita hurumende ine tsitsina vanhu, otherwise chimwe munhu aingogona kungozviti anoregirei ndingobudisa hangu kamari kangu nditestiwe. Kwete zvavari kuita izvi zvokuti zvokuda kubata vanhu muhuro, kudzipa vanhu muhuro, hai hurumende yapererwa shuwa. Hai haisi hurumende yavanhu shuwa, hai ihurumende yanyura chaiko, yapinda mugungwa chaiko, yanyura.
Makadini zvenyu vashamarari vese veStudio 7 nebasa rakanaka ramunotipa. Ndoda kumbotaura vangu zvangu pamusoro pevarayiridzi, pamusoro penhau yavari kutaura kuti ivo havasi kuzokwanisa kudzokera kuzvikoro nenyaya yekuti gavhumendi inenge isina kuisa zvikwanisiro pakuzvidzivirirawo kwavo pamwe chete nevana padambudziko rekoronavhairasi riripo iri. Ndoda kungotaura hangu ipapo ichokwadi havafanirwe kuenda because mari yavari kupiwa zviro kwazvo inorwadza. Kunyange zvazvo tine vana vari kuenda kuchikoro, hatifanirwi kuzvifadza nenhema kuti vana mwana wangu vari kuperforma zvakanaka kuchikoro. Tichiona nemarizautsi avanenge vachiuya vachitiratidza pamwe vachingonzinyorai torai mabhuku mukope zvinenge zvisingori mabhuku momobva vangomaka. Kunyange ndiri neticha kuri kuti ndiri newo ticha ndinongopedzisira ndongoitawo saizvozvo kungo kuti zvingondibvawo chete because hakuna munhu ungamboda kushandira mahara. Saka ndinongoti varayiridzi dai zvaigona kana maigona kungorega zvachose kutongoenda ikoko. Kunyange zvedu tine vana tinokwanisa kungovadzidzisawo apo neapo kusvika maybe kana 2023 after my elections kuda pamwe munogona zvinhu zvinogona kunge zvamirawo pari nani, munogona kuzodzokera henyu kumabasa nekuti hapana chamunenge mambobva, njere dzenyu mune muchingori nadzo. Saka zvebasa iri Mwari variko vane gavhumendi huru yekudenga inogona kukupai raramo.
Makadii vana veZimbabwe, makadii veVoice of America. Dr. Ndai nenauze chokwadi dzamunotipa musina divi ramakarerekera. Ini ndinonzi Sabuku Muno Mutapa, ndiri muno muZimbabwe. Chekutanga ndoda kutenda vamunangagwa nekusimudzira kwavari kuita Nelson Chamisa. Nelson Chamisa takutowedzera kumuda nekuti tinoziva kuti kushungurudza kwavari kuita vana veZimbabwe vachishungurudza nhengo dzeMDC Alliance. Vanoziva kuti Nelson Chamisa anovakunda zvakare ndiye ane pundutso kuvana veZimbabwe, ndosaka vachimushungurudza. Asi isusu sevamavoters, sevana veZimbabwe, tinorwadziwa nekushungurudza kwamuri kuita Nelson Chamisa. Nekuda kwaizvozvo tichamuvhotera, ticharamba tinaye tichimusapota. Hasha dzevana veZimbabwe dziri kuzara, chasara ndechekuti dzizoputika. Nekuti zvamuri kuitira Nelson Chamisa, muri kuita kuti girafu rake rikwire rekudiwa nevana veZimbabwe. Rambai muchiita, ticharamba tichimuda nekumuvhotera.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvivakwa zviviri kana kuti mastatue zvaChristopher Columbus zvakapunzwa mumaguta eBoston mudunhu reMassachusetts nereRichmond mudunhu reVirginia. Christopher Columbus anonzi ndiye muchina wekutanga kutsika gumbo muAmerica mugore ra1492. Columbus haafarirwi nevanhu vasiri vachena vanoti aive nerusaro raganda uye akashungurudza vagari veAmerica vaakawana vari munyika ino. Pave nemakore vanhu vachiti zvivakwa zvaColumbus zvibviswe, inove nyaya yamutsidzirwa nekurawa nemuprista wechichena kwemurume wechitema George Floyd masvondo maviri apfuura. Chivakwa chaColumbus muguta reBoston chakadimburwa musoro chikakandirwa pendi tsvuku chikanyorwa kuti Black Lives Matter. Chivakwa ichi chakambodimburwa zvemusoro muna 2006 nemuna 2015. Chivakwa chaColumbus muRichmond mudunhu reVirginia chakapunzwa pasi nevatsigiri vevanhu vakawanikwa vari munyika ino kana kuti Native Americans, zvichitevera kuratidzira kwakanga kwaitwa murunyararo. Chivakwa ichi chakadzurwa pachakanga chakamiswa, chikadirwa pendi nokubva chapiswa chisati chakandwa mudziva mushure mokutandanisa mutori wenhau akanga aripo.
Vane ndini munorera, ndini munotonga sindiripa no mavache ndiri kuchema vane ndini munore ndini munotonga sindiripa no mavache ndiri kuchema
Panga nekambo kake kwavarairidzi mavhuranjere sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi maviri 320 imwe nyanzvi mune zveutano inoyambira kuti hurumende inogona kuve nezvairi kukanganisa mukuedza kwayo kudzivirira kupararira kwecoronavhairasi guru kotari noona nezvemukati menyika rinoramba kuti pane vari kuda kupidigura hurumende nechisimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika